Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaniki mangwana vanyora padande mutande ravo retwitter kuti vamunangagwa vabayiwa nhomba yeSinovac. Vachitaura mushure mekubayiwa nhomba iyi vamunangagwa vati vari kufadzwa neuwandu hwevanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba yekutanga neyechipiri. Asi vati vaenda kukwekwe nekuti kune vanhu vashoma vari kuenda kunobayiwa nhomba. Vamunangagwa vatiwo ongororo yakaitwa muzvikoro inoratidza kuti vana vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 nekuda kwekuti vanodzidza vachigara pazvikoro vakaregerwa vachienda kudzimba pazororo reEaster zvichipesana nekurudziro yehurumende yekuti vasaende.
These vaccines are indeed a kit for two in the battle against COVID-19. The getting vaccinated is one of the best ways to protect oneself. Furthermore, vaccines train our immune system to recognize the targeted virus and create antibodies to fight off the disease.
Chiremba ari kubatsira kurwisa chirwere cheCOVID-19 mudunhu reMashonaland and West, Dr. Paradzai Mudzengerere, vanoti zvakakosha kubayiwa nhombe yechipiri kana munhu achida kuderedza ukasha hweCOVID-19.
Vanhu vakawana jekiseni rekutanga reCOVID-19 tinovakurudzira kuti vawane jekiseni rechipiri. Izvi zvakakosha nokuti jekiseni rekutanga rinovhundusa immune system yogadzira maantibodies anouraya, asi maantibodies anogadzirwa mashoma shoma because ijekiseni 1. Pajekiseni rechipiri miri inobva yanyatsogadzira maantibody akawanda, toona kuti munhu wacho anenge ane coverage yeCOVID yenguva yakareba. Ndosaka tiri kukurudzira vaya vakabayiwa kekutanga kuti vaende for the second jab.
Izvi zvinotsinhirwa nevaimbove gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa vaHenry Madzorera.
Nokuti kana nhomba yechizingaibayiwe kaviri panenge pane chikonzero. Nhomba yekutanga yaunobayiwa yandeyekungononyongosa kuti muviri utange kugadzira foroma yokuforoma masoja acharwisa chirwere cheCOVID-19. Asi ukangogumira ipapo muviri wako unenge usina kunatsa kudzidziswa zvakakwana. Unoda nhomba yechipiri ndeinozosimbisisa dzidziso iyoyo.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vanoti zvakakosha kuti vatungamiri varatidze gwara.
Ini ndakabuda ndakamirira bato rangu reMDCT ndichiti vanhu ngavabayiwe.
Mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvari Linda Masarira avo vabayiwawo nhomba yechipiri mukwekwe vati kubayiwa kwevakuru vakuru chiratidzo chekuti nhomba haina kuipa sezvinobuda pamadande mutande.
Chakakera kubayiwa kwevatungamiri vebato pajekerere kunoratidza kuti majekiseni aya ari kubayiwa vanhu kudzivirira ukosha weCOVID-19 hakuna kuita.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanosvika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevashanu nemazana matanhatu ane makumi matatu nemumwe chete kana kuti 295,631,000 vakabayiwa nhomba yekutanga, ukuwo vanhu zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana matatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 37,365 vainge vabayiwa nhomba yechipiri mukupera kwezuva rane zuro. Hurumende inoti iri kuda kubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba uye yave kusimbaradza kubayiwa kwenhomba kunzvimbo dziri kumiganhu nedzimwe nyika nedzinoshanyirwa nevekunze. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.